mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutongi wedare guru reHigh Court akatipa mukana wekuti tinyatsotsanangura nyaya yedu zvizere.
Dare repamusoro reHigh Court rombosendeka parutivi kupa mutongo panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika vamunangagwa.
Tida kunyatsojekesera vanhu veZimbabwe kuti hakuna mushonga unonzi unokwanisa kurapa zvekupedza utachiona hweHIV uwo unokonzera chirwere cheAIDS.
Muprofita nemukurumbira vaWalter Magaya vokumbira ruregerero pamusoro pemushonga weHIV AIDS wavanoti vakawana.
Isisi tiri kuti kana chikanzi $2.20 kana chikanzi $10 kana chikanzi $40 hakutaurwe mari iri kutengeswa chingwa iri pamusoro.
ZCTU inoti chero mutengo wechingwa ukasakwidzwa wagara uchingodhurira vashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vaDavid Mankota nemusi wechitatu vakambosendeka parutivi kupa mutongo panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti vakatyora mutemo mushure mekudoma komisheni iri kuongorora nyaya yekupfurwa kwakaitwa vanhu nemauto muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu. Imwe hama yemunhu akapfurwa nemauto vaAllison Charles veSangano reCounseling Services Unit kana kuti CSU ndivo vakwakwidza nyaya iyi kumatare. Mukoma wavaCharles vaGavin Dean vakapfurwa vakafa nemauto pamwe chete nevamwe vanhu vashanu. Vamwe vevanhu ava vairatidzira vachiti vaisafara nekunonoka kwainge kwaita sangano reZimbabwe Electoral Commission, asi vamwe vakangourayiwa vakawanda vachipfuura nekumusana vachitiza. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaNkalema Montlante ndivo vari kutungamira komisheni iyi uye yakatotanga basa. Vamwe vaendeswa kumatare vanosanganisa vaMontlante vacho, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri, gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaKane Matema, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga, mukuru wemauto vaPhilip Sibanda, gweta rehurumende vaPrince Machaya nevamwe vari mukomisheni iyi. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chemuchuchisi mukuru wemuhurumende vaKumbira Ihodzi. Asi mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata rimwe gweta riri kumirira vaCharles neCSU vaChris Mike vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mutongi wedare guru reHigh Court akatipa mukana wekuti tinyatsotsanangura nyaya yedu zvizere tichishandisawo mitemo pamwe chete neya dzakamboitwa pamberi pedare redu reZimbabwe nematare ekune dzimwe nyika, tichitsigira nyaya yedu iyi yekuti kuumbwa kwakaita commission yekutsvagurudza mhirizhonga yemusi wa1 August 2018. Kwanga kusina tsarukano, takatarira mapepa atakaendesa kudare kuti mutungamiri wenyika vaMnangagwa havana kunyatsoteedzera mutemo unopiwa maererano nekuvakwa kwemakomishoni akaita sekomishoni yatitaura nezvayo. Zvakare taiti isu vamwe vanhu vavakaisa mukomishoni iyi havana kodzero kana kuti havana tsarukano yekuti vanganyatsofambisa basa nemazvo. Saka dare rakanzwa zvataitaura isu, vakanzwawo zvaitaurwa nevamiririri vemutungamiri wenyika, nevanomiririra makurukota ehurumende atakataura nezvavo pamusoro penyaya iyi pamwe chete nevakuru vemapurisa nevakuru vemasoja vose vaimiririrwa nemagweta ehurumende ekuhofisi inonzi kwaattorney general vakapuwawo mukana wekuti vataurewo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi mushure mekunge mativi ose apira nyaya anyatsotsanangura maonero avo enyaya mutongi wenyaya yevamangota vakazoti vachadaka nguva kekuti vazeye zvanga zvataurwa vozopa mutongo wavo
sei musiri kufara nekomisheni
komisheni iyi hatisi kufara nayo nezvikonzero zvakati kuti chikonzero chekutanga ndechekuti bumbiro remutemo rezimbabwe rinoti mutungamiri wenyika paanoita basa rake anoshanda pamwe chete nedare remaministers kana kuti makurukota ehurumende inonzi cabinet pachirungu zvino vamunangagwa pavakaumba commission iyi panga pasina dare remakurukota panga pasina cabinet zvichireva kuti havana kuteedzera mutemo chechipiri pakaumbwa commission iyi mutungamiri wenyika haana kunyatsotsanangura zvakanaka kuti zvii zvaifanira kuti zviitwe nekomishoni iyoyi kana kuti komishoni iyi yaizofambisa basa nemutoo upi vakaita vakagadzira gwara rinonzi pachirungu terms of reference zvino gwara iri haritifadze nekuti rinoita sekuti riri kutsvaga kupomerera vamwe vanhu vakatomakwa mhosva saka tiri kuti materms of reference aya kana kuti gwara rakatarwa nemutungamiri wenyika harina kunyatsotwasanuka zvakanaka imwe nyaya yechitatu yatiri kupokana nayo ndeyekuti vamwe vakakandwa mukomishon iyi vachinzi vaongorore mhirizhonga vanhu vanotozivikanwa nechakare kuti vanotsigira bato rinotonga zvakare vakatombotaura mamwe mashoko anonenedzera bato rezvematongerwo enyika reMDC vachiti bato iroro ndiro rakakonzeresa mhirizhonga dzose idzi saka zvino kuti vazonzi ivavo vanhu vakatombotaura mashoko akadai vanzi ngavaongorore kuti chii chakaitika tinoona sekuti hazvina kutwasanuka ipapo
asika vamhike komisheni yatotanga basa hamusi kuteya nzouneriva here apa kana kuti kupedzera henyu hoko padehwe retsindi
tine nyunyuto yakakura pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa basa nekomishoni iyi chokwadi pavakatanga kunzwa mashoko evafakazi vaitoziva kuti kwanga kwaindiswa nyaya kudare yaipokana nekuumbwa kwakaita komishoni iyi asi hazvisi zvitsvaga izvi zvekuti vakuru vakuru vanoenderera mberi vachiita havo zvavanoita kunyangwe paine mashoko ekuti zvavanenge vachiita zvinenge zvisiri pamutemo
gweta vachris mike vanova nhengo yezimbabwe lawyers for human rights vange vari parunare muharare vachitaura nablessing zulu westudio 7 mukuru wekereke yeprophetic healing and deliverance muprofita walter magaya nezuro vakakumbira ruregerero kuhurumende neruzhinji rwezimbabwe mumashoko avakataura mukutanga kwesvondo rino vachiti vainge vawana mushonga unorapa chirwere cheshuramatongo chehiv and aids negomarara checancer vamagaya vanoti vakabatwa nemufaro muzhinji pamusoro pezvakabuda mutsvakurudzo dzavo nevavanoshanda navo vekambani yekuindia mukugadzira mushonga uyu asi vanoti ingadai vakamira kuzivisa nyika kusvikira bazi reutano nehurumende vagutsikana zviri pamutemo bazi reutano rinoti rave kuita tsvakurudzo dzinodiwa pamutemo kuti vaone kana mishonga iyi ichishanda sekutaurwa kwazvinoitwa gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo nemutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro vange varipo pamusangano wakaitwa nomuprofita vamagaya vachitsanangura pavamire mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvedenda reHIV and AIDS Dr. Frank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga regai nditi inini tuda kunyatsojeketera vanhu veZimbabwe kuti hakuna mushonga unonzi unokwanisa kurapa zvekupedza utachiona weHIV uwo unokonzera chirwere cheAIDS. Kusainzi kana kuti vana mazvikokota vekuongorora zvesainzi izvi hazvigone kuti uite cure evirus. Ndochekutanga. Chechipiri ndechekuti kuti mushonga uzonzi mushonga une zvinhanho zvaunofanira kutevedzerwa kubvira kwekutanga kunoitwa ya inonzi research and development kwokutsvaga kuongorora kuti ingava midzi zvingava zvisanganiswa kuona kuti midzi kana zvisanganiswa izvi mukati mazvo mune chinotomboitawo here semushonga yavanoti medical potency. Kana zvaongororwa kuti pane potency kana kuti mune chinogona kubatsira apo neapo mushonga iwoyo kana kuzvinenge zvawanikwa izvozvo zvinoenda mune zvinhanho zvakawanda kana kuti process yekutestwa kana kuti yekushanangurwa kuti ione kuti zvii zvaungabatsire uye ungabatsira pachinhanho chipi une uremu hwakaita sei uchishandisirwa vanhu vakaita sei.
Izvo zvinenge zvichifanirwa kuti zviitwe kana mishonga yemhando iyi ichiparurwa kudai zvii
zvaifanira kunge zvakaitika ndezvekuti kana vamagaya vaine chavakawana chavaifunga kuti mushonga zvinofanira kuitwa ndezvekuti vanoenda kuhurumende votaura kuti isu tawana zvakati. Izvi zvavaitaura kuti kune vanhu vekuIndia vakaita matesti nezvipi zvese izvi ndinoona sekuti manyepo kana kuti zvinhu zvisina maturo nekuti pasi rese kutestwa kwemushonga kune mastandards kana kuti kune zvikero zvinoshandiswa kuti zvionekwe pachena. Ndosaka kuchitwa anonzi international peer reviews anogona kuitwa nenyika ipi neipi zvayo kuti tiongorere kuti zvakashandiswa kana kuti nzira dzavakashandisa kutsvagurudza kuona kuti mushonga uyu unokwanisa kubatsira chipi inzira chaidzo here.
Zvavazodzoka vaakutaurira nyika kuti tanga tati pfuurirei zvataifanirwa kuita zvii zvinofanirwa kuti zvichiitwa kugadzirisa mamiriro azvaita pamwe kune vamwe vakatotengeserwa mishonga iyoyi yavari kutaura nezvayoyi.
Kana kuine vanhu vakatenga mishonga iyi ngavadzorere vanopihwa mari yavo nokuti kana tichitarisa pane zveutano hausi mushonga. Hapana chinorakidza kuti mushonga, hapana chinorakidza kuti zvinhu izvi zvinorapa chii, yangava mapowder, angava makrimu zvavakagadzira, hapana kana chimwe chete chinorakidza kuti zvinhu zvakaongororwa nenzira inodavirwa nenyika yedu yeZimbabwe kana ndepasi reso nebazi reutano reWorld Health Organization rakamirira nyika dzese dzepasi pano.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvedenda reHIV AIDS, Dr. Frank Guni vachitaura parunhare vari muMaryland muno muAmerica neStudio 7.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyuro yenyu ichange ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Vanobika chingwa nezuro vakazivisa kuti mutengo wechingwa uri kukwira kutanga nhasi kubva padhora nemasendi gumi kuenda padhora nemasendi makumi mana parofu rega rega. Sangano revanobika chingwa reNational Bakers Association of Zimbabwe rakazivisa kuti ratora danho iri mushure mekuona kuti chingwa ndicho chikafu chinodyiwa nevakawanda, zvichireva kuti kukwidza mutengo zvakanyanyisa kwaizokuvadza mhuri dzakawanda. Mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU vari Gweta vaThomas Mashingwe vanoti kukwira kwemutengo yechingwa uku kucharwadzisa mhuri dzakawanda sezvo mihoro yevashandi isina kukwidzwawo. VaMashingwe vanoti hachisi chingwa chete chakakwira mutengo mumazuva mashoma adarika sezvo zvimwe zvakaita semafuta ekubikisa, furawa yekubika chingwa nemukaka zvakakwirawo mutengo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Wanga wa tumbo daku kuidza kusika pa $2.20. Asi isizi tiri kuti kana chikanzi $2.20 kana chikanzi $10 kana chikanzi $40 hakutaurwe. Mari iri kutengeswa chingwa iri pamusoro soro kana tichitarisa mari dzinotambirwa nevashandi. Vashandi vemuZimbabwe average wage yavo per month is about $200 minimum average wage. Saka vagoni kuti vatenge chingwa chinova chiri basic commodity. Achiziri chingwa chete chakwira. Zvino zvese mabasic commodities akwira, kuvingo yakwira, mukaka wakwira, zvese mabasic majarini, everything is gone up astronomically. Kukwira kwaita zvino hakuna kutanga nhasi. Kumashure uko zvinhu zvanga zvatokwira nemore than 70%. Kana vazvichikwira zvezvinezvi zviri kukwira zve nemore than 40-50%, in some cases more than 100%. Mari iri kutambirwa nevashandi dziri kutambirwa nevashandi hadzina kana kutombowedzerwa. Kwegore rino hapana maNEC akarekodha maincrease. Isu tichimirira vashandi kuti hazvigashiriki kukwidza kwavari kuita chingwa, nekuti chingwa ndo zvinodyiwa nesu nevana mazuva ese.
Tiri kunzwa vanobika chingwa vari kuchema nedambudziko rekuti vari kunetseka kuwana mari yekunze inove vanoda mukutenga zvavanoshandisa mukugadzirwa kwechingwa. Kana paine dambudziko rakadai, vamasvingo, mungazoona here vachikwanisa kuzonga vachibhadharwa vashandi sezvamuri muri kukurudzira?
Tiri kuti nyaya dzeupfumi hwenyika dzeekonomi yenyika ibasa rehurumende kugadzirisa izvozvo. Tiri kubva kumaelectioni vanhu vachiti tivhoterei, tivhoterei kuti tizogare zvakanaka. Zviri kuitika izvi ndokutadza. Saka tikada kuti tizviteedze, ipo paine vanhu vanotogara vachiita basa iroro wecentral government kuti varegulate mafundamentals iyayaya kuti vanhu tigare zvakanaka. Ndokune nyaya ikoko. Hurumende inofanirwa kuti ipinde yoita role yayo yekuti vanhu tigare zvakanaka.
Vashandi vakawanda pavari iye nhasi havasi kutarisira kunge vachizowedzerwa mihoro kana kuwana mari dzemabhonasi. Zvii zvamungataurawo panyaya iyo, tichiona kuti ndo mari dziri kutarisirwa kunge dzichizotengawo chingwa nekukwira vachaitawo?
Vashandi vakutoshanda paunapwa, yatova slavery. Pamusika mutema mukada kutarisa kuti US dollar riri kutengwa mari riri kutengwa $400 RTGS. Vashandi vanotambira mari yavo RTGS. Tiri kureva kana mushandi achitambira $200 akutambira $50 per month. Hazvigashiriki ba. Yatova it's a token payment of wages. So zvatichaita isu sevashandi ticharegera kuenda kubasa kwacho. Hurumende nemaemployers voshanda zvavo vega, ngavashande ivo. Vashandi vese muZimbabwe vachasvika papoint yekuti hatichaenda kubasa kwacho. Hazvibatsiri kuenda kubasa wopiwa $50 pamwedzi wese iwe uchitengeserwa zvino nemaUS dollar. Kumafamasi for instance, mushonga uri kunzi uya neUS dollars. Ordinary mushonga antibiotic iri kuita $20. Mushonga chaiwo weflu uri kuita kuma $15 US dollars. Havasi kutambira mabhondi kana maRTGS kumafamasi. Mamedical aid haasisiri kushanda. Saka kwatova kushandira unapwa. Hazvibatsiri kuvashandi kuti tirambe tichienda kubasa. So going ahead tichasvika pekuti hatichaenda kubasa kwacho.
Avo vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wezctu vaThomas Mashingwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vevashandi vanosvika zviuru zviviri vakamiswa basa pamakambani matatu eRiozim vanoti vave kunonga svosve nemuromo sezvo vange vave nemwedzi miviri vasati vatambira mari dzavo apo vakazomiswa basa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakamiswa basa ava vaishanda mumigodhi yegoridhe inoti Camel Motor down neRengo. Vati vakamanikidzwa kuenda kunozorora kwenguva isina kutaurwa nekuda kwekuti makambani ainge asina mari yekuAmerica yekutenga zvekushandisa kunze kwenyika. Sachigaro wekomiti inomirira vashandi vaPrince Mpala vati vashandi vakamanikidzwa kuenda kuzororo zvichinzi kambani haitisina mari sezvo bhanga guru renyika riri kutadza kuvapa mari dzavo. VaMpala vati vakuru vekambani vati havasi kuwirirana pamari yavari kupiwa kubva mugore ra2016.
Kambani iri kuti hatigoni kuramba tichikundia nemaoperations nemamiri akati achi akamirira zvinhu mukambani mari just because ya same government in particular inozi reserve bank of Zimbabwe inoowa US dollars kuzi kambani yedu iri but chiowa chi chiowa mani ma US dollars andirika vashandi vari kubva vazvosafa pakunzi no hatigoni kuendera mberi chakubhadhara ipei dzenyu just because tine nguva yakareba va2016 kusvika parizvino tisingapiwo chi forex. Saka nyaya iripo manje kutoti mamiri akaita situation iriko nekuti kambani iri kuti tambomisa maoperations like vana Downy Mine, Camel Motor Mine nekuRengo.
Vachitaura nhasi mushure memusangano nevakuru vakuru vekambani mukadoma, vaMpala vati havasi kuwirirana nevakuru vekambani avo vari kuda kupa vashandi mari inoita madhora makumi mashanu nemashanu pasvondo kuti vashandise vakamirira nhaurirano dziri pakati pehurumende nekambani iyi kuti vapiwe mari yekuAmerica yavari kuda. VaMpala vati pamusoro pemari iyi kambani iyi ichapa mushandi wega wega upfu makirogiramu gumi, chigiri makirogiramu maviri, mafuta yamarita maviri, sipo yekugezesa nekuachisa imwe chete, munyu nemasamba izvo vati zvishoma.
Kambani yakaisa ma$25 not in the agreement yedu. Hatina kugara muworks council navo, vakangoti tikupai $25 mari yacho inenge yakasangana bond note neforex, uyezve tikupai grocery. Grocery racho ndo ratisati taona kuti rakamira sei, but parova kuti panokwanisa kubuda zvinenge hupfu 10 kg 2 liters mafuta, 2 kg sugar, 2 kg rice, 1 bare sipo ne 1 kg salt nemasamba. Amene kuti munhu anorarama here upedza mwedzi ari nefamily nezvinhu.
Mumwe mushandi akamiswa basa vaTrison Mwale vati chokwadi kuti vakavimbiswa zvekudya asi vanoti hazvikwani. VaMwale vati vanoda mari yekubhadhara mapurisi, kubhadhara pekugara pamwe nemari yechikoro. VaMwale vati pane kuti kambani ivape zvekudya inofanira kuvapa mari dzemihoro vozvitengera zvinhu zvavanoda.
Tine mapurisis ada kubhadharwa, tine maschool fees yevana vada kubhadharwa, tine marinsi ada kubhadharwa, tina kana anything chekutotangira papi. So far takapedza kubhadharwa muna August and vashandi vakazviramba kuti isusu hatina kukumbira magrocery. Magrocery yenyana ndiye bachura and bachura atombopedzi mwedzi negrocery ramatirongera kuda kutipa, tisina kuwirirana kuti muda tipa grocery. Inini tipei salary yedu tiite zvatoda kuita nemasalaries yedu semari yatakashandira kare.
VaMwale vati hapana matsamba avakapiwa ekuvamisa basa asi vakamanikidzwa kuti vanozorora.
Tina kupiwa kana any tsamba yekumiswa basa, tangonzi forced leave endai kuma forced leave. Vashandi vakamboramba kuti hatifani kuenda kuleave, ndisiri unplanned leave, ndofanira kuronga kana ida kuenda kuleave, but takatonzi forced endai.
Mudzimai wemumwe mushandi akamiswa basa, amai Chenai Katsokoto, vati zvinhu zvakaoma zvekuti havachisina chekupa vana kuti vadye.
Zvinhu zvakaoma muZimbabwe komana. Izvo zvizvi hakuna kana chiri kuuya, hatisina kana chekudya mudzimba, so vana kufa nenzara, tiri kuswerera tichuku isina kana mukaka. Chero masamba achona hatisisina. Apa zvekunzi tichakupai magrocery, tichakupai $25 apa, kana kana $25 achona iri kuuya izvezvi. Zvinhu zvakaoma.
Amai Katsokoto vati dai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapindira panyaya iyi.
Saka datochemawo nazvo, dai president vapindirawo panyaya iyoyi, zvinhu zvakatiomera.
Mukuru weRio Zim vaBekinko Singomo varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti havana zvekutaura kunze kwezviri mugwaro ravakazivisa kuti vakavhara migodhi mitatu. Kambani iyi ine vashandi zviuru zviviri nemazana matanhatu. Mwedzi wapera, sachigaro webhodhi reRio Zim vaLove Mochota vakanyorera gavhuna webhangi guru renyika vaJohn Mangunja vachikumbirisa kuti bhanga iri rivape mari yekunze kuitira kuti vakwanise kushanda zvakanaka. Vachota vakati kambani yavo iri kupiwa marishoma zvikuru nebhangi guru renyika kunyange hazvo goridhe yairi kutengesa richiunza mari yakawanda yekunze. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamangunja panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 mukadoma, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust pamwe chete neZimbabwe Lawyers for Human Rights nasi varikuita musangano nevagari vemuchitungwiza. Mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vaudza Studio 7 kuti magweta anenge achibatsira vagari nenyaya dzavo dzekusawirirana nekanzuru, uye musangano uyu uchakurukurawo nyaya yekuendesa hurumende kumatare edzimhosva pamusoro pekutadza kuitira vanhu zvavanofanira kuitirwa. Tanonoka Wande weStudio 7 abata muzvare Kuvea kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Zvara nhasi sechitungwiza Residence kana kuti Chitres pamwe chete takabatana neZimbabwe Lawyers for Human Rights kusangana paSalem inova AFM Church opposite Nyamutamba Hotel, apo pati kusangana vagari vechitungwiza pamwe chete nemalawyers kuti vange vachibatsirwa mune nyaya dzose dziri kunetsa munzvimbo yechitungwiza.
Chii chinofanira kutarisirwa nevanhu palegal aid clinic inhasi?
Okay, zvara nhasi mobile legal clinic vanhu vagari vachange vachisangana nemaloya vachikurukura zvekuvanetsa kunyanyisa nyaya dzeservice delivery dzinosanganisira nyaya dambudziko ratakasangana riri kusangana nevagari vechitungwiza vemasuweji avari kugara vachifema mweya wemasuweji mudzimba kuyuniti eoko kune masuweji ari kudhubhuka ari kukwata mumayadhi evanhu. Saka nhasi zvara nhasi maloya anchange achikurukura nawo uye vachivaiona kuti vanga vabatsire sei.
Munotarisira kuti maloya achasvika kupi nenyaya iyi?
Mushure mekunge maloya adhiskasa nevanhu, ipapo ndopatichazoona kuti chii chinenge chakakodzera kuita. Kana pari kunzi tichatora manhanho ekuendesa local government nechitungwiza municipality kucourt, tinezenge tichizviona munonge vakurukura nevagari.
Chii chinoda kutaurwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuvanhu?
Seapa tine vanhu vari kuuya kubva ma25 wards ese echitungwiza, saka zvikuru kuti vachakurukura nevanhu vese, vachatora vadzidzisa kodzero dzevanhu. Mushure mekunge vadzidziswa kodzero, vanhu vochizotaura matambudziko avo kusanganisira vandambotaura emasuweji, elack of service delivery nenguva ino yatiri kusangana nayo inove iri kuparara vanhu nekuda kwechirwere chekorera. Saka vachataura navo. Mushure mekunge vakurukura nevanhu vakasiyana siyana vese vachange varipo panzvimbo, ndopavachazoona kuti vochiita sei nedambudziko iri.
Service delivery yakamira sei muchitungwiza mazuva ano?
Service delivery kwatiri sekuona kwedu hapana chizhinji chachinja. Sematarisiro anga akaita vagari kuti pamwe mushure mekunge taelecta macancellors manew city fathers zvinhu zvichachinja, asi sekuona kwedu hapana chachinja. Mvura iri kuwanika katatu kana kutoshayikwa pasvondo, mabhini asi kutaurwa nguva dziripo, masuweji ari kungoputika, marara akazara chitungwiza ese, zvinhu zviri kutove wesi kupinda zvataive tinazvo gore rapfuura.
Saka munotarisira kuti kuendesa town council kumatare edzimhosva kungaita kuti service delivery ichinje here?
Sekuona kwedu isusu sevagari taedza zvese kutaura navo, kukurukura navo kuti vatibatsirawo, vationawo sevanhu vari kubhadharawo marendi, asi kana vasina chavari kuita, isusu sevagari hatingararame upenyu hwakaoma kudai isusu tichibhadhara mari dzedu nekuoma kwaita zvinhu mari iri kunetsa.
Avo vange vari mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunhare kuchitungwiza naTanonoka Wande weStudio 7. Nayo nyaya iyoyi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.